itano zvitsakawanda but atsarira bhodhi yakanaka.
Suspect anenge achingochema chema nyadzo mari but anayo. Suspect ari kuchemera ta sister but mangwana anomunzwa ana nyobhe.
Suspect anokumbira anhu tamulaikire matiktok videos ake.
Suspect anozvitakanyarara but anotaurisa. Suspect anoti udza zvinhu every day guys nekuswa zvakati but atizvo zvaanozoita.